manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 15 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda watunakwanisa uvanesu mchurongwa chedu chanasi inindini wenyu jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti esu nezviri mchurongwa chedu chanasi vanhu vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvisaro zveZimbabwe dual citizenship zviminga mupinyi zvozara munzira yekuumba mushandira pamwe wemapata anopikisa kuitira kuti abvise zano PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya Inflation inokwira kusvika pa 0.48% mumwedzi wakubvumbi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvinhu inonzi neZimbabwe National Statistical Agency kana kuti ZimStat yakakwira nezvikamu 0.27 kubva muzana mumwedzi wakubvumbi zvichienzaniswa nenguva imwe chete yomugore rapera. Izvi zvinoreva kuti inflation pari zvino yave pazvikamu 0.48% mumwedzi uno waApril. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu yave kusimuka kubva mukudzikira kwayakanga yakaita gore rapera kana kuti deflation. Dr. Kanyenze vanoti izvi zvave kureva kuti vanhu vanofanirwa kutarisira kuoma kwezvinhu kuburikidza nekukwira kwemitengo sezvo vanga vagara vachitenga zvinhu nemitengo iri pasi kwenguva refu. Dr. Kanyenze vanoti zvimwe zvinogona kunge zvakakwidza mitengo kunetsa kwemari yekunze pamwe nemunyika yebond note uyewo kugadzikana kwemari dzemunyika kwatinotenga zvakaita seSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sokuzova kwenyu Zimbabwe yanga ine inonzi muchirungu deflation inoreva iyo kuti mitengo yezvinhu yanga ichiberera yanga iri pasi pazero asiko zvino kutanga kugore rino yatanga kuti simukirei nekuti mitengo yezvinhu yave kuti kwirei saka ndo zviri kuitika zvichireva izvo kuti mitengo muZimbabwe yave kuti kwirei tichitarisa zvainda iri gore rapfuura. Panga paine deflation yekuti mitengo yanga ichiberera yanga ichidzika zvaibatsira vanhu kuti zvinhu zvanga zvichibva kuusa kusvika patinotenga zvinhu zvakaderera mitengo chose.
Chii chinenge chakonzera kukwira kwemitengo uku?
Kune zvinhu zvakati kuti zvinokonzeresa kuti zvidaro. Chimwe chezvinhu ichocho ndechekuti mari yevanhu vamunogara navo kana kuti kubva zvinhu zvenyu zvakaita seSouth Africa inenge yave kusimuka inonzi muchirungu appreciating. Saka kana yadaro zvinochireva kuti maZimbabweans ave kuda mari yakati wandei kuti vatenge chinhu ichocho chinobva kuSouth Africa. Chimwe chinhu zvakare chingangodaro chiri kukonzeresa kuti zvidaro ndezvekuti muZimbabwe mari iri kunesa.
Pane tarisiro here yekuti mitengo inogona kuzodzikama mune ramangwana?
Hazvigoni kukurumidza kuita nekuti muZimbabwe tine dambudziko rekuti hatichi kugadzira zvinhu.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7. Mm-hmm. Bato rinopikisa rezapu rinoti rinopoka nane urongwa wehurumende wekuda kuchinja bumbiro remitemo kuti vanhu vemunyika vasabvumidzwe kuve nemagwaro anoratidza kuti ndeve kune imwe nyika kunze kweZimbabwe kana kuti dual citizenship. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana nemashoko aregistrar general vatobaiwa mudede yekuti hurumende haizi kuzogadzirisa mutemo kuti uwirirane nebumbiro remutemo wenyika panyaya yedual citizenship. Vamaposa vati bato ravo rinoona maitiro akadaro kuri kusaremekedza zvido zvevanhu.
Isi zvatoziva kuti havasi official yeZANU-PF, asi mataura avari kuita zvinotaridza kuti ndozvodautwa neZANU sezvo tichigara tichiona mashandiro avo kuti vanoshanda vachienderana nezvinodiwa neZANU-PF. Civil servant hombe yatinoti senior civil servant muZimbabwe tangachitarisira vamurede kuti vachashanda maringe nebumbiro remutemo redu ratoti constitution nechirungu. Tinotarisira kuti hurumende itevedzere zvinoda constitution kwete kuti vaichinje chinje sezvatakaona paLancaster House PCI yakazochinjwa yakaiswa zvikwamba 19. Saka vamudede tinovakurudzira kuti vatarise zvinotaurwa neconstitution maringe nenyaya yedual citizenship.
Vamudede vakabuda mumapepanhau ehurumende vachiti bazi ravo riri kuda kuti mutemo wekuti vanhu vemuZimbabwe vave nedual citizenship ubviswe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamudede kana kugurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo panyaya iyi. Asi vanokokera ZANU-PF muparamende vaLove More Matuke vakati chokwadi kuti ZANU-PF iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti dual citizenship ibviswe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamachovana Ncube vati kunyange hazvo vamudede vasingakwanisi kuve vanotaura vakamirira hurumende yeZANU-PF, matauriro avo anogona kuve anoratidza maonero ebato reZANU-PF vachitiwo bato iri rine chikonzero chekusada kuti munyika muve nedual citizenship.
Tinoona kuti pane maZimbabweans akati wandei ari kunze kwenyika. MaZimbabweans mazhinji ari kunze kwenyika atopiwa citizenship kunyika vari kugara. But in terms of the constitution, they are still Mazimbabweans. So, bane entitlement yekuti baite vote pa sarudzo riri kuuya. So, ndiri kufunga kuti ZANU-PF iri kusvika kuti Mazimbabweans aya kuti avumirwe kuti aite vote mu sarudzo riri kuuya. They would want to preempt that by disenfranchising them.
Vamaposa vati havaone zvichikodzera kuti bumbiro remutemo wenyika riripo richinjwe nekuti rakanaka zvikuru, vakatiwo kana kuri kuti hurumende ichaenderera mberi nekutora danho rekubvisa dual citizenship, bato ravo richatorawo matanho ekukurudzira veruzhinji kuti varambe izvi.
Tinoziva kuti nyaya yemaelections ndo yakunyanya kuti vamanyemanya vachichinja constitution. Saka tichamobhilizana kwete sezapu chete asi kuti semaZimbabweans tese topikisana nenyaya yavada kuita kuchinja constitution. Hatide constitution inongoina mwanama. Inoda kuti vanhu veZANU-PF vandachi constitution yedu ichiritsva enda tarisira kuti pari zvino yati yapikisana nezvido zvevanhu veZimbabwe. Asati tazviona izvozvo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vaudzawo Studio 7 kuti bato ravo rinoshora mashoko avamudede uye richatorawo matanho ekuti veruzhinji varambe urongwa uhu.
Zvoratidza kuti ZANU navamudede vagara vari vanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo uyewo basa ravo ndirokutyora kodzero dzevanhu. Tichitaura kudai vanogona kuti vaamende constitution iyoyo kuzi ndo vane uwandu muparamende. Asi isu sebato reMDC rokutungamirwa navatsvangirani tiri kuti zvari kuita handizvo zvinodiwa neruzhinji.
Asi vakawanda vanoti vebato reZANU-PF vanoramba danho redual citizenship nekuti vanotya kuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vakapiwa kodzero iyi vanozovhotera mapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Utungamiri wemapato anopikisa mumatunhu eHarare nechitungwiza ari mumubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti COD wakasangana muHarare nemugovera pamusangano unonzi waive wekuronga nezvehwaro huchateverwa nemapato aya mugadziriro yavo yekuparura mubatanidzwa uyu zviri pamutemo mumasvondo mashoma anotevera. Nengo ye komiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko mukodhi uye vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mancube vakurawo nechihwai vanoti musangano uyu vakatorawo mukana uyu kukurudzira vanhu zvikuru vechidiki vari mumapato mapfumbamwe ari mukodhi kuti vanyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2018. Vatungamiri vemapato ose ari mukodhi vanonzi vakapindawo mumusangano uyu uyo waikokerwa nemutungamiri wezapo vaDumiso Dhavengwa ava vane vesachigaro wekodhi mumwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita navachihwai pamusoro penyaya iyi.
Musangano wekodhi weCoalition of Democrats wakafamba zvakanaka zvikuru. Vanhu vakabuda kubva kumadistrict yomuHarare nechitungwiza vakakwanisa kuzadza hall yeNelson Mandela yekushowground. Saka ndingati basa rakafamba zvinofadza zvikuru. Vatungamiri vakaadresa vaitungamirirwa navaDumiso Dhavengwa vakanga vari sachigaro pamusangano uyoyo wakaitwa ikoko nokuti vanochinjana pakutungamira kwavo. Saka wakafadza zvikuru, wakatinakidza zvikuru, ukatipa tarisiro yakati kurei yera mangwana kuti tigokwanisa kuziva kuti tinoenda kupi.
Zvii zvikuru zvamungati zvakakurukurwa pamusangano uye kusungwa?
Chakanyanya kusimbisiwa ishoko rokushanda pamwe chete somusangano wekodhi kuti mhuri yekodhi haisi kuzofa yakaparadzana ichindoita zvimwe zvimusangano kana kuti ichindoita zvimakungano kunze kwekodhi, asi vanhu vacharamba vachishanda vose kusvika vabvisa vamugabe pachigaro. Asi pakava nokuparurwa kwokuti tava kufamba rwendo rwedu rwokuenda mberi, pakaita kurudziro huru zvikuru yokuti vana vane makore 18 kusvika pa35 vange vachikurudzirwa kuti varegiste kuvhota pachavhurwa chirongwa neZimbabwe Electoral Commission nezeki mazuva anotevera, nokuti rejista raimbovapo ravavhoti hakuchina. Saka ravapo iko zvino, vanhu ukasara ipapa unenge wasara zvachose. Saka vanhu ngavagadzirire kuregista kuvhota kubva panovhurwa chero vakanga karegista kare. Kurudziro iyo yakabva kuvatungamiri vese vemapato 9. Zvinova zvakaratidza kuti tava kuenda mberi. Pakasetwa kuti panofanira kuzoitwa musangano wakadaro futi kuvulawayo muvhiki mberi dzinotevera.
Vanga vari nhengo yekomiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko mumubatanzwa yekodhi uye vari mutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mancube vakurawo nechihwai vari parunare neStudio 7. Kunyange hazvo paine ongororo yeAfrobarometer inoratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aite mushandira pamwe sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mamwe mapato 14 anopikisa akanyorerana chibvumirano chekuumba mubatanidzwa sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa kuSouth Africa svondo rapera, uye gungano iri pari zvino rinonzi Mass Opposition Movement kana kuti MOM. Mapato aya anosanganisira rePDP, Renewal Democrats of Zimbabwe, ZAPU, ADP nemamwe. Asi mubatanidzwa uyu hamuna mamwe mapato makuru anopikisa akaita seMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, MDC inotungamirwa namuzvinafundo Walsh Mancube, uye National People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru, neTransform Zimbabwe inotungamirwa navaJacob Ngarivhume. Vatsvangirai nevamwe vavo vakanyorerana zvibvumirano zvekudawo kuumba mumwe mubatanidzwa kana kuti maMemorandum of Understanding. Nyaya yekutadza kuita mushandira pamwe iyi iri kushorwa nevakawanda munyika kusanganisirawo Nyanzvi Munyadzi zvematongerwo enyika vaPromise Sunday, avo vanoti nyaya yekuda zvigaro yauraya nyika.
Vari kutadza kutora momentum neenergy ine masucidents kuti vabatane. Vari kutora energy yekutanga kuita manzvake manzvake, mumwe nemumwe achitarisa kuti yangu here kutya.
Vanhu vari kuudzwawo mwoyo nenyaya yekuti kune vari kuedza kubatana ava pane kukandirana makobvu nematete zvinopa kuti mibatanidzwa yacho ibve yaita zinyekenyeke. Semuenzaniso veMDC neveNPP vatotanga kunetsana nenyaya yeutungamiri, asi vaMorgan Tsvangirai vanoti vakazvipira kuti mubatanidzwa uyu ubudirire.
Zvatakaseenza naMugabe for 5 years tingatadza kuseenza navabiti nemhakai. Ani takakoseenza naMugabe in spite of the violence against our people. Chatiri kuda apa hakusi kutarisa personal interest, tiri kutarisa nyaya yekuti zvinobetsera vana veZimbabwe kuti vayambuke mucrisis yavainayo ndizvi.
Mashoko aya anotsinirwawo nemutedzeri waMai Joyce Mujuru vaSamuels Pepankomo avanoti pakaitwa mubatanidzwa amai Mujuru ndivo vanofanira kutungamira asi vachiti havo nhaurirano dziri kuenderera mberi.
Isisu takazvimisira kuti tipinde muhurukuro izvozvi kana tichizvipinda with an open mind. So handisati ndaona vamwe vanonzi havasiri kufara. Zvasiri kuri kuvafadza chete ndezvokuti vamwe vatange kuti ningi ndiye anofanira kuti ave presidential candidate. Chete ndizvozvo. But otherwise vedu handioni munhu asiri kufara.
Mutauriri webato reRDZ vapishai muchauraya vanotenda kuti zvinogonawo kunetsa kuti ndiani anotungamira asi vati vakazvipira kutsvaga kana munhu wekunze asina bato raanomirira kuti atungamire mapato aya musarudzo dzegore rinouya.
Tiri kufungidzira kuti we can either have munhu ari mucode cannot rule that one out or we can have someone outside of code.
Ko, pane mutsauko here pakati pemomu iyi nezviri kuedza kuitwa navatsvangirai? Vamuchauraya vanopindura.
Aiwa, isusu se code, hatina dambudziko nokushande pamwe chete nevanhu. Nevanhu vese vari kusaini kana maNOU, takati tinofanira kupe vanhu platform yekuti vanhu vese tiite come together. But chetisi kuwirirana nevamwe vanhu inyaya yekuti vanhu vari kuise nyaya dzezvigaro pamberi.
Asi mutauri wemDCT vaObed Gutu vane muonero wakasiyana.
Isu takangozviverengawo mapepanhau nokuzvionawo pasocial media panana Facebook nepamwe pakadaro panana WhatsApp. Isu hatipokani nazvo nokuti isu trajectory yedu ndeyekuti our political adversary is ZANU-PF.
Vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanotiwo chimwe chiri kunetsa pakuedza kuumba mubatanidzwa wevanopikisa inyaya yekuti hapachina nguva yakakwana yekuita nhaurirano sezvo ndima iripo yakakurisa.
Nguva hapana. So I pray kuti maleaders emapolitical parties, I hope kuti Mwari anotibatsira. So muchitarisa period iyoyi munongonotasarwa ne 12 months. So 12 months, it's a very short period in politics.
Mashoko avabiti aya anotsinirwawo nenyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira media center vaErnest Mudzengi.
Nguva haisi kuvafambira zvakanaka. Tichinyanyotarisa kuti haisi nyaya chete yekuti vabatane inofanira kuitwa, asi vanofanira kuti vachisundavo kuti kuitwa kwesarudzo kuve kunoitwa pachena.
Asi sachigaro webato reZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti mapato anopikisa ari kutambisa nguva uye haakwanise kukunda bato reZANU-PF musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Apo varimi vefodya vari mubishi rekutengesa fodya yavo, nyanzvi munyadzi hutano dzinoti chirimwa ichi chiri kuvhiringa hutano hwevanhu vakawanda pasi rose. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mukurapa zvirwere zvegomarara Dr. Bernadette Ndoro vanoti fodya inokanganisa hutano hweruzhinji. Dr. Ndoro vanotiwo zvirwere zvakadai semoyo nemagomarara akasiyana-siyana zvinokonzerwa nekushandisa fodya. Dr. Ndoro vanoti zvinosuwisa pafodya ndezvekuti inokanganisa hutano kunyange hwevanenge vari pedyo nemuputi.
Pautano fodya haina rubatsiro zvachose, asi zvakawanda zvinokanganisa hutano zvinogona kubva mufodya. Izvi zvakafanana neurwere hwemoyo, zvakafanana neku uya kwemagomarara akasiyana-siyana. In fact, magomarara acho anogona kunyuka anywhere mumiri zvichibva mufodya, asi anonyanya achona ndogomarara remapapu, gomarara reuso nemagurukuro negomarara reguru. Endi ivo vavanotandara navo vanenge vachiputawo fodya yachona iyo kunyange vasiri kubata mudzanga, nekuti vanenge vachifema mhepo yakazara neutsi hwefodya. Saka ivavo vanogonawo zvakare kuita magomarara iwayo anoitwa nemunhu ari kutoputa fodya yacho.
Kunyange hazvo Zimbabwe iri dzimwe nyika dzinorima fodya, Dr. Ndoro vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho sedzimwe nyika ekusiya kurima fodya. Vanoti pane zvirimwa zvizhinji zvinogona kuisa mari munyika zvisingaisi utano hwevanhu panjodzi.
Zvinenge zvaakuhurumende nekuti pane zvizhinji zvimwe zvinogona kurimwa zvinogona kutipawo mari. Saka hurumende zvinenge zvaakuhurumende kuti ibalance chido chayo pakuunganidza foreign money nechido chayo chekuchengetedzisa utano hwevagari vemunyika ino. Asi ndadaro utano hwemunhu chaiwo huri mumaoko emunhu iyeyo.
Mukuru weCancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavhu, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe muchirimwa fodya yakawanda, magomarara anovhiringwa nekuputa fodya achiri mashoma muZimbabwe.
Muno muZimbabwe, tobacco deaths hadzina kunyanya kuwanda semamwe makenza. Tikatarisa kuvarume ndo kwairo nyanya kuwanikwa, it's about 3.2%. Kuvakadzi hakuna ma-statistics tobacco use. Maybe because vakadzi vazhinji munoma havasmoke.
Mutauriri weTobacco Industry and Marketing Board vaishaunesi moyo vanoti pafodya inorimwa munyika zvikamu zviri pasi pezviviri kubva muzana ndo zvinoshandiswa munyika.
Pafodya inorimwa muZimbabwe inoshandiswa munyika ino inoita iri pazasi pezvikamu zviviri kubva muzana. Tobacco Industry Marketing Board yakagadzirwa kuti inge ichiona zvokutengeswa kwefodya kwakanaka. Mamwe mabasa atisina kunge tagadzirirwa tinomasiyira uchi mamwe mapande ehurumende akagadzirwa kuita izvozvo.
Kurukota rinoona nezveutano, Dr. David Parurenyatwa, vanotiwo hurumende iri kutora matanho akasiyana-siyana kudzikisa uwandu hwevanhu vanoputa munyika.
Muno munyika tine raki rekuti vanhu vedu havanyanyoputa fodya. Tiri kuedza zvikuru kuti vanhu vasanyanyoputa fodya. Ndaa tinoziva kuti fodya inokanganisa mapapu ende inogona kuitisa cancer yemapapu, lung cancer. Saka zvinoukaona hatibvumire munhu kuti ungoputa fodya anonzi mapublic places, mahotera, pane tione places dzaunonzienda undoputira uko. Mahospitari hatichabvumira kuti ungove maairport muyo haungoputa pese pese. Imeasure yakatorwa nehurumende kudiscourage vanhu kuti varege kungoputa pese pese.
Zimbabwe gore rino iri kutarisira kukohwa mamiriyoni makumi mana nematatu emakirogiramu efodya. Fodya zhinji inotengeserwa kuChina, Belgium neKorea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sachigaro wezvechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vaHappy Mochidziva vanoti bato ravo richashanda zvakasimba kwazvo nepfambi kuti dzisave nechekuita nevanhu veZANU PF sezvo kuomerwa kwavari kuitwa neupenyu kuri kukonzerwa neZANU PF yacho. Mutoro wedu wenhaulo idhamoyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wakaita nevechidiki vebato ravo nemuswe mugovera paBaitwall mumusha weSakubva kuno kwaMutare, vachidziva vakati vazhinji vari kurarama nekuita zvepabonde vari kuita izvi kwete nekuda kwavo, asi kuti vari kuita mabasa aya nekuti vari kushayiswa mabasa aya nehurumende iripo. Vachidziva vakati matambudziko anosangana nefambi anopisa tsitsi zvekuti vanofanirwa kubatana neMDCT mukuomesera ZANU PF.
Ari kutambudziwa nehurumende iripo achipedzisira vachitengesa miri yavo vachiita sei. Saka izvozvo ndovatiri kuziva kuti tiri kuvatageta ivavo kuti vanofanirwa kuti their voices must be heard. Kutambudzika kwavo kunofanirwa kuti kunzike kwasvika kuti vasvike musituation yekuwanikwa vachitambudzika vari mumabhawa kuchitonhora kuchiita sei. Saka isusu tinoti they have a place kuti vaakomodetwe Movement for Democratic Change. Aiwa, uyai tisenze tese titaure nekuti zvavanochema nazvo ndozvatakagara tichichema nazvo. Tochema pamwe chete tosunungura nyika.
Vachidziva vakati vanorarama nekuita zvepabonde ava vanofanirwa kuudza munhu wese weZANU PF kuti havadyidzane nevanhu vanoita kuti upenyu hwavo hurambe huchioma.
Ivo is their voices parinenge richinzwikwa. Zvinosvika pasituation yekuti vagone kutoudza kana veZANU kuti hamungagoni kuva client yangu iwo uchi advocate kuti tirambe tichiomerwa ndirambe nichitonorwa nechando ndiri pano noramba nichikuita client iwo advocate for that saka anenge aifa hombomurambira kusvika nyika yasununguka
vachidziva vakati danho iri nderimwe rematanho avari kushandisa sebato muchirongwa chebereka mwana tiende icho chiri kunangana nomunhu wose asvitsa makore gumi nemasere anenge okwanisa kuzovhota
tauya kuzolonja programu yedu yebereka mwana tiende inova programu yatiri kukurudzira mugari wese wezimbabwe kuti asawane aine waanosiya waangava shamwari waangava mwana kana waanozivana naye kana toenda kunorejista kuvhota so its a voter registration campaign yatinayo yatiri kuti leave no one behind
vachidziva vakatiwo vechidiki vose vebato ravo vachamira zvakasimba vachitsigira vhoti yavo munzvimbo dzose dzekuvhotera vachirara pamizinda iyi kudzamara zvabuda musarudzo zvataurwa uye zvichivagutsa sachigaro wemdct mudunhu remanikaland vadavid chimini vakati vechidiki avo vakadzidza havana mabasa nokudaro vanofanirwa kuva mberi mukurwira shanduko muupenyu hwavo
dodzve redu seMDC nderekuti mayouth vanzwisise kuti ndo vane dambudziko guru nokuti vazhinji vavo vakadzidza havana mabasa vazhinji vavo vane chishuo chekuti vagare upenyu hwakanaka asi hazvigoneki nokuti hurumende iripo yatadza kuti paindustry yatadza kupa utongi hwejekerere
chirongwa chebereka mwana tiende chakanangana nekukurudzira nhengo dzose dzeMDCT kuti dzinyorese kuitira kuti dzigovhota zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Munhau dzemitambo. Mutambo webattle for Zimbabwe part 1 wakagumira panzira nemhaka yemhirizhonga yakaitika munhandare yebaba fields kubulawayo. Mutoro wedu Nhau Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mhirizhonga yakatanga apo Dynamos yakadzorera chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite 1-1 mushure mekunge Highlanders yambotungamira nechibodzwa chakabva kuna Raman kutsanzira. Vateveri veHighlanders vakamuka chibhebhenenga vachikanda zvinokuvadza kumuteveri wemubati wepembe vaThomas Kusosa avo vaipomerwa mhosva yekusasimudza mureza kuti Christian Epop weDynamos aive ari offside apo akakanda bhora mumambure kuti zvikwata zviri izvi zvienzane pazvibodzwa. Kunyange hazvo vatungamiri veHighlanders pamwe chete nemurayiridzi wavo Errol Agbai vakaedza kudzora vatsigiri vavo, vateveri vebhoso ava vakaramba vakatsika madziro kuti Kusosa asadzoke pamutsetse waanoitira basa rake. Izvo zvakakonzera kuti vaiongorora mafambiro emutambo uyu vaEdson Kau vati mutambo uyu umiswe. Mutambo uyu wakazomiswa kwatambwa maminetsi makumi mana nemaviri chete. VePremier Soccer League vazivisa manheru anhasi kuti Highlanders ichamiswa pamberi pedare rePSL vachipomerwa mhosva yekukanganisa mafambiro akanaka emutambo uyu. Mutemo wePremier Soccer League unoti chikwata chega chega chinotongerwa mhosva dzinenge dzaitwa munhandare nevatsigiri vavo. Asi nhengo yeWarriors Fan Club vaMilton Chibaya vanoti vakakonzera mhirizhonga iyi vanofarira kurambidzwa kupinda munhandare kusaona nhabvu zvachose sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Vakubhanwa zvo like England munhu apinda mugiraundi anobhanwa for life. For life haufani kupinda mugiraundi asi munhu hatiiti manje nekuti echida mari.
Mutambo uyu wakanonoka kutanga zvekare nemaminetsi gumi nemashanu muridzi wepembe achipa mukana vatsigiri venhabvu vakawandisa vaiva chiri panze penhandare kuti vapinde kuzopa rutsigiro kuzvikwata zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisana nezvemhirizhonga yakaitika pamutambo weHighlanders neDynamos kuBaba Fields neZuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvizvarwa zvezimbabwe kuve nedual citizenship. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 15 kwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siye sabona impengo ikhwela njalo kube le mpengo ezintathu. Impengo ekhefu, impengo yesifayiki le mpengo ekhokhelwe. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngeMatabeleland North selukuhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezu kokuphendula ukuze bahlanyele.
Abalima ingqoloyi ngokuthelelezela esigabeni seMatabeleland North sebeqalisile umsebenzi ngesiqubu esiphezulu.
Iqembu leHighlanders selibizelwe idale iPremier Soccer League ukuyachasisa phezu kodlakela oluqhamuke izolo emdlalweni waleli qembu leDynamos.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo. Ukusilela kwemali emabhanga yikho okubikwa kukhweze isilinganiso lesi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liqhubeka libhekana lodubo lokusilela kwamacebo okuvuselela umnotho. Amankampani lawo eqhubeka evalwa lingela landlela yokuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazosungula amabhizimusi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Ya, ngibona njengani impengo sibili ngoba uzabona ukuthi impengo siye sabona impengo ikhwela njalo kube le mpengo ezintathu. Impengo ekhefu, impengo yesifayiki le mpengo ekhokhelwe. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Kusiyaphela umnyaka lowo, inflation ingaba imingaphi? Njalo lokuthi okwakukhulunywa ngumnumzana Jinamasa lapha esethula ibhajethi kubana kuzaba ngcono umnyaka osesiyaphela, wena ukubona njani?
Angiboni ukuthi kudala lokho ukuthi kube ngcono ngoba xa sikhangele i-economy yethu khathesi i-economy ayihambi kahle. Abantu sebeqeda isikhathi sabo esiningi bedinga i-cash, akusela production eningi eyenzakalayo. So nxa kuyukuthi uduko lolo lokusilela kwe-cash nokusilela kwama-industry asebenzayo khathesi lingaqhubeka, kuzaba nzima sibili ukuthi i-inflation ibe phansi. Ngoba ukukhweza i-inflation yokuthi impengo yabe ikhwela ngako yokuthi cash izalayisilela lapha elizwe uzatsho ukuthi impengo izaqoka ngoba abantu bayabe se-investa in-black market activity.
Lona udaba lokubana imali yohlobo lwama-bond notes isitholakala phandle kwelizwe kungakusitshoni lo?
Singathi i-culture eqale sitha lama-dollars ngabo-2007 ukuthi bekune-black market ekhona ya wazo kuti ugono announce i monetary policy kumbe chichama ama dollars lapana esekipa mazero ezinye izimane zezitholakala eMozambique eSouth Africa emzambe lapana so usithu ukuthi iculture le azikayeke ngeke amasupports ukuthi sifuna ukudinga imali ngokuthenga imali.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutera ingcwethe ecubungula izomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Abalima ingqoloyi ngokuthelezela esigabeni seMathebeleland North sebeqalile umsebenzi njalo bakhangelele ukulima ingqoloyi emasimini angaba ngamahektha edlula amakhulu ayisithupha lengxenye i650 hectares phansi kohlelo lukahulumende olwe Command Agriculture kuvika unompumelelo moyo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende useqale uhlelo lokuhlanyela izilimo ethelezela ukuze avuselele isiphala selizwe. Umqondisi weAgritex eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni uthe abalima ingqoloyi ngokuthelezela bakhangelelwe ukuthuthukisa lomsebenzi lonyaka.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngeMathebeleland North selukuhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezulu kokuphendula ukuze bahlanyele. Sibuye sibe labalimi abasalindele ukuthi umumbu wome esibangeni esingabavumela ukuthi bawuvune ikakhulu labo abalime indawo ezinkulu.
Unyoni uthe inhlanyelo lomvundiso sekukhona kodwa akukeneli kusendleleni kuyeza. Ungezelele ethi abalimi bamapulazi amancane lamakhulu bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokulima ingqoloyi ngezinye zenhlelo ezizaqhutshwa phansi kohlelo lwezim asset ethi sebezaqala njalo uhlelo lwezifuyo ngakho ke abalimi babambe baqine.
Ukuphumelela kokulima kunyaka odluleyo kulandela ukutholisa imali labalimi abalohlonze. Uhulumende uyathokoza ngalokho. Kusukela kulonyaka uhulumende uzaqhubekisela phambili lolu hlelo ngaphansi kwezilimo ezibalisa ingqoloyi, uchinda, indumba lezifuyo.
Umlimi olima ngokuthelezela umnumzana Donald Khumalo uthe ukulima kwakhe ingqoloyi kuzakuya ngokuvuna kwakhe umumbu ngoba kusasemanzi emasimini ethi uhlelo lokulima ingqoloyi luhlelo oluhle ngoba uhulumende uyabatholisa inhlanyelo lomvundiso ethi esethatha imali ngesikhathi esethengisa isivuno asale laye efumbethe. Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebesebedonda ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima obulethwa yikungani kuhle kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe, okubangele ukwehla okukhulu kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu, ingcwethi ezithi bekubangelwa ukuguquka kwezomumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund sixwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi alwisane lobuhuquluzi i-corruption njalo achiyane lokudlalisa imali avele engelayo ukuze umnotho welizwe uvuselelwe. I-IMF yethu le inkuthazo lenamhla ngemva kokuba iqula layo elihambe eZimbabwe ngeviki edluleyo ligqibe uhambo lwalo. Inhlanganiso le ithela nxa umnotho weZimbabwe uzathuthuka kancane lonyaka ngenxa yesivuno esihle lokwenjiwa kwamatye alikuku. Kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imithetho ekhuthaza uzulu wakwamanye amazwe ukuzavula amabhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Umbiko lo ukhuluma into esisihlala sizikhuluma lapha indaba eyokuthi uhulumende umele azabe amaqhebo othi i-wage bill lehle. Uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi ube le esingathi political consistency ne-policy clarity ukuthi ama-policies ethu abe clear kuma-investors. Umbiko lo ukhuluma njalo ngokuthi yona iZimbabwe sokumele idinge ezinye indlela ezokuthi bahuge abamabhizinisi atho ukuthi printe i-currency lamanye ama-economic policies abawenzayo khathesi.
Ukudaba lokuthi uhulumende kamelanga adlalise imali angelayo lapha, ubona esenelisa na sikhangelela ukuthi ngomnyaka ozayo kulokhetho, ngakho uhulumende wandise ukusebenzisa imali enengakhulu secampaigner sesenza inhlelo zokuhuga abantu ngemali yona ivele ingekho.
Singakafiki ekhethweni uzabona ukuthi khathesi indaba yama-ghost workers ayikasichiyi, silokhu silayo. Uhulumende uyasebenzisa izimali ezingekho. Kule ndaba futhi eyama-bonus, uhulumende khathesi kakabhadala ibhonasi lika-2016 uzazama njalo ukuthi abhadale ibhonasi. So ngibona njengani uhulumende into leyo ukuthi engasebenzisi imali angenayo. Kunzima sibili ukuthi uhulumende wezanu-PF akwanise ukuthi alalele lokho.
Udaba lwe-corruption ke okungethembeki, ubona uhulumende ezinikele okunganani ukulwisana layo?
Ubona njengani uhulumende uyakhuluma nje ngawungalaleli umongameli ekhuluma, uyakucabanga ukuthi sesihamba sesiya ku-right direction, kodwa sibona njengani uvame ukuvikela abantu abaningi abasebenza kuma-parastatals lawana abalama-cases alamacala awe-corruption. So ngeke kwenzakala ukuthi abantu bethu kule corruption yona ingekho. I-corruption ikhona sinile, umongameli uyakwazi, uhulumende uyakwazi, kodwa asiboni ukuthi bazamani ukuthi i-corruption leyo iphele. So kumele baxotshe labo aba-corrupt, so kumele babophe labo aba-corrupt, kungasenani ukuthi ngabobani, ukuze abantu babe nethemba elokuthi sesilisa i-corruption. Khathesi uhulumende kala kuthemba labantu elokuthi uzalisa i-corruption, ngoba abantu baya besibona, bebona into zenzakala, be-reporter, kodwa kungena action ecina izinzakala kubantu aba-corrupt kakhulu.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos omiswe isikhathi singakapheli ngenxa yokudlakela oluqhamuke enkundleni ye-Papa Fields Stadium kobulawayo izolo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane.
Uhlupho lwegcikane eliphazamisa ukusetshenziswa kwe-internet olwe cyber attacks oluqhamuke ensukwini ezintathu ezedluleyo lwahlasela amazwe edlula alikhulu lengxenye 150, iningi lawo angawezwekazi le-Asia, lubikwa solunganeno.
Ele-China likhangelelwe ukulobelana izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kwezamabhizimusi ezla kweminye imisebenzi. Lele Vietnam elanxa nje amazwe amabili ngomakhelwane la elokufutelana phakathi ngodaba lomngcele.
Ngesikhathi inani labalima igwayi eZimbabwe liqhubeka liqonga njalo abalimi laba sikhuluma nje baphakathi kokulithengisa ingcwethi kwezempila kahle zithi akukho okuhle ngegwayi liyingozi kumpila kahle yomuntu ngendlela ezehlukeneyo okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Uhulumende uthi lanxa liqhubeka liqanisa inani labalima igwayi, isilinganiso esikhulu okuthabisayo yikuthi balutshwana balibhemayo elizweni. Umphathintambo wezempilakahle uDr David Parirenyathwa uthi lanxa balutshwana balibhemayo kumgqoka ukubalimukisa ngengozi ekhona.
It's not always enforced.
Yebo kayilandelwa imithetho kodwa thina sithi akumelanga kube ngabathunywa ukuyathenga lelo gwayi lalapho bethunywa ngumuntu omdala. Sithi thina leli gwayi akusamelanga lisetshenziswe kwezokukhankasela imidlalo etshiyeneyo okubalisa umdlalo wenguqu. Abantu sebebona abadlali benguqu sebesetshenziswa ngabamankampani egwayi la ukulikhankasela. Sibona leli kungelinye lamanyathelo asesize ukwehlisa inani lababhemayo.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kungakhathalekile ukuba umuntu ubhema uphi umhlobo wegwayi liyingozi enkulu kumpilakahle. Zisithi kungenye yemikhuba kaZulu ebangela ukuqansa kwamathuba okuhlaselwa imikhuhlane yenhliziyo, amaphaphu lemihlobo yemvukuzane. UDr Bernadette Ndoro ngenye yengcwethi esebenzela endaweni lapho kwelatshwa khona abalemihlobo yehlukeneyo yemvukuzane e-Oncocare. Lanxa liphansi kakhulu inani labatholakala belemvukuzane ebangelwa yikubhema igwayi elizweni, uDr Ndoro uthi liqhubeka liqansa. Okudanisa yethi ikuba iningi lababhema igwayi laba lisemnyameni kungozi ekhona kumpilakahle yabo. UDr Annie Ndlovu Hlongwane ngenye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane endaweni ye-Oncocare. Yena-ke uveza indlela eliyingozi ngayo leli gwayi ikakhulu kwabesifazane.
Igwayi likhoza ama-cancers amaningi. Even abantu abagcina besikhathi bele-breast cancers abanye ngabantu ababhemayo, mama ababhemayo. Okunye futhi okungayenzekala i-cancer ekhoza kakhulu yikubhema, ukuthi nxa uhotshe umoya lwana uye emaphatshini, ufike emaphatshini uyenze i-carcinogenic kube ingcekeza ecine yenza i-cancer.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabanye babasebenzisana loZulu ukutholisa ulwazi lwengozi edalwa yokuthatha udakayo lokubhema igwayi. Umnumzana Center Bravo ohlala emzini weMfakose eHarare ngomunye wabasebenzelana lenhlanganiso le. Yena ke uthi ungomunye obethatha ukudakayo ukubalisa ukubhema igwayi lensangu.
Uyafunda ubusela ungasosela. Insangu ziyakwenza ukuthi ube lizanga, ugcine usingasazwisisi, ungasalaleli abazali. Yiyenye iproblem lama-early marriages kathesi. Uyabona ukuthi umuntu engabhema engafundi ama-drugs uyagcina esengasalaleli anyone. Ungazama ukuthi ungitshele kudala mina ukuthi khathi into abudakwa kanje so. Indaba ungayekeli into lezo zithatha lezi uzenisidwane ungatsheli into owenza. Hey, ayakwakwazi ukuthi igwayi liyabulala? Kuyabulala lokhu, kuyakubulala lokhu. Ozakufa yimi nothi wena. Uyazi impendulo yangkhona yasiyabe sinika abantu.
Uqhubeka ekhuthaza abasakhulayo njengaye labaqhubeka bebhema lalapho sebebadala ukuba behlukane lalo mkhuba ngoba uyingozi.
Ngoba into eqakatheke kakhulu kulabasakhulayo, hlolisisi into ungakayenzi. Yikubona thina esayenza lezi zinto. Sithi ke thina abancane lina abasakhulayo qalisanini ukuthi lifunde. Ma lingaqeda ukufunda, then from there usubona umhlaba ukuthi ume njani. Uplan ilife yakho ungakhenzi ezinye izinto. Insango, imbanje, ikhokhoko, akula lutho oluzaluthola. Into ekona kuphela yi-brainwash, engitsho ukuthi yi-brainwash. Awusazwisisi lokulalela abazali, uyagcina usubona umuntu ngasalalela abazali. Ngaceze ukwenza lokhu.
Uhulumende uxwayiswa ukudinga ezinye indlela zokuthola ngayo imali yakwamanye amazwe etholakala emsebenzini wokulima lokuthengisa igwayi ngoba iza lengozi kwezomnotho. Ungaphumelela umkhankaso we-United Nations wokuba lingaze lathengiswa kuzophazamisa umnotho welizwe. Kodwa benkampani ebona ngezokuthengiswa kwegwayi elizweni eye-Tobacco Industries and Marketing Board, TIMB, bathi siphansi kakhulu isilinganiso sabalibhemayo lelo gwayi elizweni singedluli kokubili ekhulwini. Bethi inengi yaleli gwayi lithengiselwa abakwamanye amazwe okubalisa ele-China, Belgium, Korea, Russia lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Thank you.
inhlanganiso ebona ngezokuthuthukisa abakumsebenzi wemidlalo lamasiko ezwekazi le-Africa, i-Arterial Network, sikhethe abasakhulayo abayisikhombisa ukuthi bakhokhele bemele isigaba seZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo laba uMnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, ongumkhokheli wenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center koBulawayo.
I-Arterial Network yinhlanganiso etholakala ku-Afrika yonke nje jikelele, kulamazwe ambalwa. It's a non-governmental organization, inhlanganiso ezimele yodwa ejonge ukuthuthukisa ezamasiko kwele-Afrika yonke jikelele.
Ingxenye yenu e-Arterial Network eZimbabwe idlala indima ebalulekile okungakanani kuzwekazi lethu e-Afrika?
Ye, ngamafitshane njengekomiti ekhangele eleZimbabwe, umlando wethu ukuthi sidinge amalunga enza ezemidlalo lezinhlanganiso ezenza ezamasiko ukuthi bajoyine babe ngamalunga e-Arterial Network.
Ngibale kukhasi lenu ele-Facebook ukuthi abameli asebedlulisile isikhathi sabo bakhethe nina abasakhulayo ukuthi nithathe isikhundla zabo. Awungitshele, kuyini okwenza ukuthi bathakazele abasakhulayo kanjalo?
Khosi bananzelela baphinde bahawukele amadlabuzane esingabe silawo lentshukuntu esingabe silayo ukuthi siqhube ezamasiko lemidlalo ngendlela elobunono. Basebekubona kubalule ukuthi ngaphose lathi sifisa ukuthi silikhulise leyathekeseZimbabwe. Asizameni ukuthi sifake ontanga kube yibo abagijima kakhulu khoze yibo abanamadlabuzane.
Awungitshele ukuthi ngombono wakho lokho kusho ukuthini kulabontanga emphakathini ukuthi inhlangano iso ebamzana lamankampani adumayo kulomhlaba wonke jikelele bakhethe nina ukuthi nikhokhele lenhlanganiso?
Sizizwa sihloniphekile emphakathini ukuthi sikhethwe phakathi kwabanye bonke ontanga. Phose lokho sikwenza kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo ngokwehlukana kwethu as committee members, bakubona kungumsebenzi oncomekayo njalo bayafisa ukuthi nabo bathathe lolo lwazi leluthu esilitshengisela kwizinhlanganiso zethu esizikhokhelayo. Ngakho umlandu lo esiphiweyo sizizwa sile ngqobe enkulu kakhulu esiqalele ukuhlangana sicubungule ukuthi kathi thina yini esingakwenza ukuthi siyithuthukise le inhlanganiso isebenzele ama-artist.
UMnumzana Butholezwe Khosi Nyathi ngomunye wabakhethiweyo ukukhokhela inhlanganiso ye-Arterial Network, njalo ungumkhokheli weyamagugu International Heritage Center koBulawayo.
Kwezemidlalo, uhlangothi oluthetha amacala kunhlanganiso ye-Premier Soccer League solubizele edale iqembu le-Highlanders ngemva kwezehlakalo zobudlwangudlwangu ezidale ukuba umdlalo obuphakathi kwaqembu lona leli ele-Highlanders lele-Dynamos ungafiki emaphethweleni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Incwadi yethunyelwe isikhulumeli senhlanganiso ye-PSL uNkosazana Nakuzaibari namhla emini ithi iqembu le-Highlanders letheswa umlando wokwephula imithetho yabekwa inhlanganiso ye-PSL emayelana lokuziphatha kumbe ukwehluleka ukuziphatha kwabalandeli bamaqembu. Ngaphansi komlayo wamachumi amathathu lanye order 31 wemithetho lezeluleko zenhlanganiso ye-PSL, kulicala uma abalandeli beqembu bengehluleka ukuziphatha kuhle phakathi kumbe phandle kwenkundla umdlalo ungakaqali usuqalile loba usufike komlindi uyagcina, kungakhathalekile ukuba lo mdlalo udlalelwa kuyiphi inkundla. Amacala agoqelwa ngaphansi komlando wokungaziphathi ngagoqela ukungena loba ukuzama ukungena phakathi enkundleni ngabalandeli beqembu kungayisikho ukuba babalekela ingozi, ukudala loba ukuzama ukubangela ukuba umdlalo ungafiki emaphethelweni, ukuphosela loba kuyini enkundleni okungamelanga kube senkundleni, kanye lezehlakalo zobudlwangudlwangu eziqondiswe kuloba ngubani osenkundleni. Icala leli elitheswa iqembu le-Highlanders likhangelelwe ukuthethwa ngolwesibili mhla zingamachumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ubaba uSimon Khuzwayo othi yena waqala ukulilandela iqembu le-Highlanders ilizwe lingakatholi uzibuse uthi abalandeli bebhoso kumele bafunde ukwamukela izinqumo zabonompembe. Obe phakathi enkundleni eBarber Fields ngesonto ebukelele umdlalo wamathupha uSimanga Ndlovu uthi ucinuke kakhulu ngesenzo sikamsekeli kaNompembe uThomas Busosa esokungaphakamisa iflegi yakhe ngesikhathi yomgadli weDynamos uChristian Popa ehlohla, kodwa luba umdlalo uqhubekile iqembu layelendazi belizanqoba kuphela. Umdlalo umiswe sekudlule imizuzu engamashumi amane ngemva kokuba abalandeli beqembu layelendazi bejikijele umsekeli kaNompembe uKusosa besola ukungathathi kwakhe inyathelo ngomdlali weqembu leDynamos uChristian Popa ohlohle bethwa ngumoya sekusele imizuzu engaphansi kwemihlanu ukuba amaqembu ayehlaba ikhefu. Intatheli zindaba esebenzela edolobheni leGwanda uDaniel Mazwi uthi uKusosa uphazamise umdlalo obumnandi kakhulu.
Umdlalo lowana ubu right ekuqaliseni, kodwa u-assistant ref lowana uKusosa uphambanisile lapha ngokuthi uDynamos ayiphi igoli liyana United kumele kube yi-offside ngoba it was a clear offside laphana. Akubalandeli be-Highlanders laphana ngathi baphambanisile ngoba akumelanga benjani batake ama-meters into their own hands.
Umdlalo umiswe omabili amaqembu eselitshayele emambuleni kanye njalo ngemva kokuthonisiswa kweqembu le-Highlanders ngabohlangothi olubona ngokuziphatha kwamaqembu kunhlanganiso ye-PSL, yilapho okuzakwazakala ukuba sinqumo bani esathathwa phezu kwalo mdlalo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanjini.
I'm sorry ingoma kamoyi uBrenda Fassie sishayela bonke omama emhlabeni jikelele njengoba izolo nje bekulilanga le Mother's Day. Singakazigqibeza namhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Abenhlanganiso ephila ngokuthengisa baphawula ugwalo olusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama ngoChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.